hatina kushamiswa nedambudziko raitika kuchakare chinhu chatanga tichitarisira uye chinhu chatichiramba tichitarisira kuti tichiramba tichinzwa nyaya dzakadaro munyika yeZimbabwe nechikonzero chekuti mining pari zvino yatorwa nevanhu vezvematongerwo enyika vasina ruzivo rwemining uye vasina rudo nevashandi vavo saka zvinosuvisa zvakanyanya asi handi zvinhu zvinoshamisa nekuti migodhi mizhinji chachikorokoza
idzo tsaona dzakadai vamaguhu pane imwe nzira here yekuti dzinge dzichidzivirirwa nadzo tichiona kuti dzinenge dziri kuti wandei
chinhu chekutanga ndechekuti mining haisi yemunhu wese wese saka munhu haafaniri kungopiwa residence rekuchera mugodhi nekuti inhengo yebato riri kutonga nyika panofanira kuitwa ongororo yakadzama yekuratidza kuti munhu uyu ane ruzivo here rwemining ane here maexperts aanenge achishanda nawo anoita kuti upenyu hwevanhu huchengetedzwe
pane matanho amunoziva here anotorwa ingava hurumende inenge ichitora kana mamwe masangano kuendawo vachiinspekta kana kuona mamiriro emigodhi iyoyi kuti inenge yakamira sei panyaya dzekuchengetedza upenyu hwevanhu
panofanira kupinda maengineers vanoenda vachitarisa kusimba kunenge kwakaita mugodhi pasi ipapo vachinyora mareports marecommendations avo anofanira kuti aateererwe zvaanenge vataura asi zvaakuitika iko zvinoizvi ndezvekuti kunyange vakaenda maengineers ivavo zvavanotaura hazviteererwi saka ndo dambudziko riripo hurumende inozviziva asi nechikonzero chekuti vanogara muhurumende vacho vachigadzira mitemo uye vanofanira kunge vachiinforsa mitemo yacho ndovamaminers acho ndovapamberi pekutyora mitemo yavanofanira kunge vachiupholda ivo